Nasi sebato re MDC sa vita mitu standing committee. We acting president wedu wa advocate messenger mita wa sheda ma district chairperson of 210 constituencies ya Zimbabwe kuti vauye kuzotirikurukure nezvakaitwa nechimisa kasi nezvekuita nevamwe mutungamiriri wedu.
Saka zvii zvikuru zvabuda mumusangano iwoyo?
Zvikuru zvabuda ipapo ndezvekuti madistrict chairperson nevipi vati ivo vari kuendosa vari kubvumirana nezvakaitwa nenational council. Kuti national council ndo bhodhi ine masimba ekubvisa vanhu kana kutsvikisa vanhu muzvigaro takamirira congress. Saka vabvuma kuti zvakaitwa kuti advocate ono kuchamisa vaite acting president vari kubvumirana nazvo. Uyewo vakati ivo hazvineki sense kuti kuyi kune vanhu vari kuti kuitwe extraordinary congress. Extraordinary congress havasi kuida, vari kuti ivo dai mari iyoyo yoda kuitwa nayo extraordinary congress yatogwa tagadzirira sarudzo rokuitwa muna 2018. Uyewo vari kuda kuti makakatana apere kuvakuru vedu vakaoserwa.
Tanzwawo kuti kune vamwe vasina kupinda mumusangano iwoyu vari kutungamiri vakaita samuzvare Tokozani Kupe. Zvinorevei kusavepo kwavo kumusangano wamaita nhasi?
Havana kuuya, hazvisi zvokutanga izvi, havana kutanga nenhasi. Vakutopedza gore vasingauyi kumusangano. Asi kana uri mutungamiririka haungati iwewe zvinhu zvaita zvisiri izvo kumusangano kwauri iwewe. Votanga kubuda pamba womanya parod votanga kuimba hatimbogurisisai kana vane nyunyuto sevatongi mutungamiri vakavhotegwa mucongress 2014 vanoziva nzira dzokuteedzera kuti tigadzirise nyunyuto iyoyo.
Takanzwawo ivo vachamisa vachitaura kuti vachadaidzira musangano wechimbi chimbi kune vamwe vavari kuunedzana navo nenyaya yeutungamiri. Zviri kutarisirwa kuitwa riini izvo?
Zviri kuitika sezvotichitaura izvozvi kune vamwe vedu vakuru vedu vapresidendi vedu vachamisa vaenda kunotaura navo vakavakumbira kuti vambotsvisa mashoko kune vanhu vedu avava vachiri kunyunyuta kuti tione kuti zvomwei. Tine vimbiso yekuti kana zvatifambei totenda kuti maybe mavhiki anoteera ava zvinenge kwataurirwana kwahwisisana kuti toita sei.